Mangwana na kanaka wa tereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu kubvumbitsa 18, 2018. Makaterera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masenata maviri ekuAmerica anga ari kuZimbabwe mavhiki adarika anosimudza nyaya yeZimbabwe apo paibvunzurudzwa munhu anoda kutora chigaro chemunyoro anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti Secretary of State. Sangano rinoona nezvekuvakwegura reNational Age Network Zimbabwe nasi riri kucherechedza zuva reutano pasi rose reWorld Health Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masenata maviri ekuAmerica anga ari kuZimbabwe mavhiki adarika vaJeff Flake vekuArizona navaCory Booker vekuNew Jersey vakasimudza nyaya yeZimbabwe nezuro apo paibvunzurudzwa vaMike Pompeo nedare reSenate muAmerica kuti vatore chigaro chemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti Secretary of State. Dare reSenate iri rakaita hurukuro idzi muWashington DC mudare reCapitol Hill. Vaflake vakati Amerika inofanira kutumira mumiriri kuZimbabwe nechimbi chimbi sezvo Zimbabwe ine sarudzo dzakakosha gore rino mushure mekunge vaive mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vasiya basa. Vapombeo vakavimbisa kuita izvi vachishanda nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kana vachinge vangopiwa basa iri. Vabhuka vakati Amerika inofanira kusimbaradza kudyidzana neZimbabwe sezvo vekuChina vakawanda vaive kupinda muZimbabwe. Vakatiwo vanhu vemuZimbabwe nedzimwe nyika vari kuona sekunge Amerika iri kuvaregerera. Amerika yakatemera vamwe vakuru veZimbabwe zvirango uye inoti zvinobviswa kana vakaita sarudzo dzakachena uye kuremekedza kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga.
Hongu zvinokosha zvikuru kuti kana America ichizonge ichiongorora zviri kuitika muZimbabwe nezvimwe zvekuzodyidzana neZimbabwe zvakadzama, inofanira kunge ine mumiririri mukati meZimbabwe kureva ambassador. Nyanyei nekuti tava kupinda kusarudzo. Sarudzo dzakavimbiswa kuti dzichange dzakarurama navamunangagwa, asi zvinoda kuti vanhu vazvionere pamunhu sefodya kuti chii chiri kuitika, kwete kuzoita manzwira nzwira.
Tichitarisawo iko kudyidzana kweAmerica neZimbabwe, mukati kwamira sei? Nekuti vabvunza mubvunzo ava ndiva Jeff Flake avanga vari kuZimbabwe mavhiki mashoma apfuura.
Tingati isu mukana uripo wekuti kudyidzana kweAmerica neZimbabwe kusimukire kuinde mberi zvakanaka, asi chikuru ndechekuti pamberi apa rwizi runofanira kuyambukwa neZimbabwe rwizi rwesarudzo. Sarudzo dzinofanira kuitwa sekutaura kwakaita vamiriri veAmerica murunyararo, pasina mhirizhonga, pasina ndo zvinosunungura, ndiwo matii anoita kuti ukama hweAmerica neZimbabwe uchipa wanyatsofashukira kuenda mberi kutarika pahuri iko zvino.
Amerika yakataurawo zvimwe zvakawanda wanda zvinoda kuitwa kusanganisa nyaya dzekutsvagwa kwana Itai Dzamara, nyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro daro. Munoona here imi paine chidokwa dokwa chehurumende yavamunangagwa kugadzirisa zvinhu izvi?
Kana tikatora mashoko avamunangagwa tinoona sekuti hongu vari kuvimbisa zuva nezuva, vari kuvimbisa kuti vanoda kugadzirisa zvinhu, vanoda kuti kuvenesazo dzakanaka, vanoda kuremekedza kodzero. Saka changusara chete ndechekuti vachizadzisa vimbiso dzavo kuti mashoko avo achiva mapenyu mukurarama kwevanhu, ndo zvasara zvega izvozvo. Asi tinotenda nemashoko avanga vachitaura nguva dzese dzekuti vari kuti ivo vasiyana nehurumende yaimbwapo panguva dzapfuura. Asi tinoda kuti tichiona mukuita mucherechedzo wacho rupao rwavo ngari kubude pamaitiro avo kuti vachinja here vasanduka here vava kubata nemwe mutoo here ndozvatisiri kuziva pari zvino kuti zviri papi zvinotoda taona vachiita zvinotoda taona tsarudzo dzaitwa dzisina mhirizhonga dzisina mheremhere dzabuda zvakanaka tochitenda taona saThomas.
Pane kunetsana kuripo pane vamwe vari kuti aiwa America haifaniri kunge ichiudza Zimbabwe zvekuita asi nekune rimwe divi iyo America yacho ichiti aiwa hatisi kuudza Zimbabwe zvekuita asi zvatiri kutaura ndo zvinodiwa nevana veZimbabwe. Munoona sei kukakavadzana ikoko?
Kungava kukakavadzana kusine maturo nekuti zvese zvataurwa neAmerica zvesarudzo dzakachena izvi zvinhu zvakatotarwa kare nemasangano akaita seAfrican Union neSADC zvakatotenderana kuti ndozvatinoda kana iyo Zimbabwe pachayo tikatarisa bumbiro remutemo renyika zviri pachena kuti tinotaura kuti vanhu vana veZimbabwe vane kodzero dzizere tinofanira kungoremekedzwa saka chero America ikasataura hazvireve kuti zvinhu zvese izvi hazvichaitwa nekuti nyika yeZimbabwe yakatozvipira kuti igozadzisa zvinhu zvese izvi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa Mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Veruzhinji vanonzi vari kugunun'una pamusoro pemasoja anonzi ari kupinzwa munzvimbo dzakawanda mumaruva panguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo. Vanhu vanoti iyi nzira yekuda kutyisidzira nayo vamwe avo vachiri kurangarira kurohwa kwavakamboitwa musarudzo dzegore ra2008. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwenyika amai Dokas Siwanda vanoti komiti yavo haisati yakurukura nezvenyaya iyi asi vanotarisira kuti izvi zvichaitika munguva yavanongosangana muna Chivabvu panovhurwa paramende. Tanonoka wande weStudio 7 abata amai Siwanda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Nyaya iyoyo tinongoinzwa kungonzwa sehese asi hatisati tanyatsogara pasi sekomiti kuti tinyatsotaura nezvazvo titore pozishini sekomiti.
Saka
asi isusu semusangano semunhu akamirira NDCT kuti tiri kuparamende tinoti isusu kumaruva vanhu vanenge vachinotsvage masoja anenge achinotsvage kumaruva takaona kuti time pakachinja government masoja anga ari mumugwagwa vakazara mumugwagwa tikati aiwa masoja anga achidzokere kumabhareki masoja kuti anenge achitsvagei muvanhu handioni kuti zviri zvinenge zviri zvinhu zvakanaka
nokuti vanhu vari kumaruva vazhinji vari kuchema chema nenyaya yemasoja anonzi akaniswa kumaruva ikoko. Komiti yenyu yakazvinzwawo here uyezve pane zvairi kuita here pamusoro penyaya yacho?
Mashandiro atinoita isusu nekomiti tinenge tichitoti kana tanzwa nyaya dzakadero toenda kunoongorora isusu sekomiti so that tiite umbowo hwakakwana kuti ndo zvataona asi zvinhu zviri kutaurwa pagraund patiri kuzvinzwapo neapa saka patinozosangana nekomiti ndedzimwe nyaya idzodzo dzatichatarisisa sekomiti tichiona tichienda tichinoona tichibvunza tichitarisa zvakare nokuti kutonga kwatinoita sevatungamiriri vehurumende nevatinoti masivhu sevhenzi ari akabata kubva kumaporisa kubva kumasoja vanoshandisa mutemo wehurumende zvinenge zviri pamutemo here tichizotarisa kuti zvamaita izvi zviri paconstitution yenyu here kana zviri pamutemo zviri kubvumirwa here ndobasa redu iroro saka tichazozviongorora tichazozviongorora nemaripoti anenge achiuya tinotarisa kuti zveshuwa ichokwadi here tichibatsirana naiwo masoja tichibatsirana nevanhu kuti aiwa umwe noumwe panzvimbo pake.
Munofunga kuti komiti yenyu ingatarisa munyaya iyi zvarini?
Iko zvino tambotora break tiri kuzosangana sekomiti kubva kunana 10 I think musi wa 10 inenge iri Monday 9 kana kuti 10 May ndopatiri kusangana.
Avanga vari nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwenyika amai Dokas Siwanda vari parunare muBulawayo natanonoka wande weStudio 7. Gurukotaro zvekunze kwenyika vasibusiso moyo vari kutarisirwa kutungamirira chikwata chichabva kuZimbabwe chichishanyira kuAmerica svondo rinouya. chikwata ichi chinosanganisira gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa pamwe nagavana webanga guru renyika Reserve Bank Dr. John Mangudya pamwe nevamwe. Munyori mubazi rezvekunze kwenyika Ambassador Joy Bima vanoti rwendo urwu rwakagadzirirwa uye rwakanangana nekusimbisa ukama weZimbabwe neAmerica munyaya dzakasiyana siyana. Vanotiwo America ndiyo nyika yanga yasara pane dzavanga vachitarisira kushanyira sehurumende kubva gore rakapera pakasiya Robert Mugabe basa pachipinda vaEmerson Mnangagwa. Mimwe yemisangano yavachapinda vari kuAmerica ndewe kukwezva vanoda kutanga mabhizimusi munyika weZimbabwe Investors Forum uri kuitirwa kuNew York uyo wakarongwa nekambani yeExotics Capital yekuBritain. Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mubazi rezvekunze kwenyika Ambassador Jay Bima kuti tinzwe zvizhinji.
Vanenge vachilita delegation ivo vari vanotungamirira waro vana director weEurope and the Americas and two staffers vanenge vanavo.
Izvi zviri kuuya kuri kuedza kuvakei munhoroondo yeZimbabwe kubva zvabva vaMugabe pachipinda vaMnangagwa tichienda kumberi.
Sekuzova mumoita pakapinda vaMnangagwa vakati ivo tisaramba tichisimbisa ushamwari nenyika dzatanga tichiwirana nadzo zvekare tisaedza kuti titaurirane kuti timutse ukama zvekare nenyika dzatatisingaundane nadzo. Saka takaendesa vanhu kunyika dzakasiyana siyana siyana kwanga kwasara ndikoko kuUnited States. Saka ndo nhumwa yekupedzisira pane vese vanga vatumwa kunze kuti vazoedza kutsvaka ushamwari nenyika dzatatambopesana nadzo.
Masvondo apfuura iwaya kwanga kuino hwenhu hwakabva kuno kuAmerica huchiuyawo ikoko, zvino ava vakuuyawo zvakare kuno. Zviri kutaridza kuti ukama hweZimbabwe neAmerica hwoende epiko zvino?
Tinoda kuti ukama hwoende kumberi. Tingati kutaurirana kwatiri kuita pari zvino ndiko kutangisa kwakanaka. Zviri kuratidza kuti kumberi uko tinogona kuti tiwane pane zvakawanda zvatingawirirana.
Avanga vari munyori mubazi rezvekunze kwenyika Ambassador Joy Bima vachitaura vari parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Mumwe vatevedzeri vevatungamiri venyika vaKembo Mohadi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa pamwe nemhando dzemoto vachibvunzwa nezvavanoziva nezvemari inoita mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora inonzi yakabva mukutengeswa kwemangoda yakatsakatika. Sachigaro wekomiti yeparamende iyi vatemba muliswa vanoti komiti yavo ichange ichibvunza mibvunzo kuna vaMohadi pamwe chete nemanga makurukota pamusoro penyaya iyi. Vanotizve pari zvino vaunganidza umboo hwakawanda uye kana vapedza kutaura navaMohadi vachagara pasi nekomiti yavo kuti vatenderane zuva rinofanirwa kushevedzwa vaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vamirewo pamberi pekomiti yavo. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vamuliswa kuti tinzwe zvakawanda.
Umbo watiri kutambira zvinezvi wakasimba chaizvo kubva kune vanhu ende unonanga kune zvimwe zvatiri kutsvaga nekuti marecommendations edu ari important zvamunoziva. Yese wese watinosangana naye tinogara pasi tobvunzana kuti izvi tazviona sei, ndizvo izvi zvatiri kutsvaga, tonyora pasi toita sei. Saka ndipo patiri pari zvino.
Pane zvamakawana here zvavakaita ivo kana kuti izvi muri kungotsvakirudza?
Aiwo ndiye mukuru wenyika, zvese zvinenge zvichiitika zvekumamaini mabazi ese hurumende ndoka vanenge vachitungamirira. Saka tingida kuzovabvunza kuti ko izvi zvinhu zvaitika maizviziva here semutungamiriri wenyika, ende nyaya ye-15 biriyoni makaiwana kunani, kuti yakashayikwa kupi?
Makatovatumira matsamba okuti vazotaura nekomiti yenyu here kana kuti munotarisira kuvatumira matsamba aya rini?
We meet tomorrow. Handiti mangwana tina vice president Mahadi. Yeah, mangwana tina vice president Mahadi nevamwe kamangwana. So before that we meet and then we then deliberate kuti wochiuya rini after tons of evidence yawo.
Saka muri kuda kutanga mataura nevaimbo vemakurukota avo musati mataura navo?
Exactly. Kasi nezvavakataura kuti mari yakashayikwa ndofunga vanhu vakuzvinzwirawo kuti zveshuwa panenge pane zvinhu zvakaitwa pasi ini chairman andingataura kuti zvii nekuti no preempt ama recommendations asi vanhu vari kuteerera zvekuti isusu tikuteererawo kana kuti kana tichashedza tovashedza tichinanga papi nekuti nezvo takawana umbowo hwakawanda zvinotendera vanhu vakawanda
ko kana mukavashevedza vakaramba munoita sei
havatenderwi kuramba vanga vari mukuru wenyika ende kuvashedza kusi kuti tikuvashora asi ndiwo murawo wenyika unauteedzerwa vongwana kwandova kuti ava mugabe vakura kasiri kuti ah vakurei zvinoone vanga vakatoelektwa kuti vanoita purezidendi presidential candidate wezanup f 2018 ende iye zvinezvi dei isiri parliamend yakati vapende vachiri purezidendi saka vachembera pai
ko tikatarisa zvakaitwa navamupofu pavakauya kuzopindura mubvunzo yenyu pane zvamagadzirisa here kuti zvinhu zvakadari zvisaitika zvekare
parliamend ine mitemo yainayo ndakanyora kuna speaker marecommendations edu saka speaker vandivo vaakuda kupindura kuti pinde muparliament zviitwe zvinofanira kunge zvichiitwa saka ndosaka muona vamupofu pakauya nezvo takati ava tigoni kutaura navo nekuti pane mhosva yatakavapomera iri kuna speaker
kana mukuongorora kwese kwamuri kuita uku pangazosvika here chinhano chekuti nyangwe vamunangagwa vashedzwe kukomiti kwenyu
when you want the president there is a lot of procedure required not that at this point in time there is no way we need him
avanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemhando dzemoto vatemba muliswa vari parunare muHarare natanonoka wandi westudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Kutapwa nekubudiswa kwenhau mapepanhau chinhu chakakosha zvikuru kunyanya panguva yesarudzo. Asi nekuda kwekuti pane mapato akawanda achakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika gore rino, vamwe vanhu vave nemibvunzo yekuti vatori venhau vachakwanisa kuita basa ravo sezvakafanira here. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutori wenhau uye ari nhengo yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, Tapfuma Machakaire, anoti sarudzo dzichaitwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika. Machakaira anoti kubviswa pachigaro kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, kufa kwemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, pamwe nekuvepo kwemapato akawanda anoda kukwikwidza musarudzo, kunopa vatapi venhau mutoro wakakura wekuti vatsanangurire veruzhinji zvizere nezviri kuitika mune zvematongero enyika, kuitira kuti vanhu vakwanise kusarudza zvine ungwaru vanhu vachavatungamirira.
Iye zvino ndiri kumaruwa elupane kwandaitaura nevamwe sisi vabvunza kuti vanhu vari kuti chinyi nesarudzo idzi zvikanzi ah vamwe vari kutobvunza kuti zvino vamugabe zvavasipo tichavhotera ani. Ndinoona inini kuti ndo zvimwe zvinhu zvatinofanira kunyanya kuongorora sevatori venhau kuti chiri kutarisirwa nevanhu chinyi kubva mune zvakaitika gore rakapera masandukiri akaitika zvinhu, nekuti vanhu vavainyanyoziva vari iwo vatsvangirai navamugabe havapo, uyezve kwaane mapato akawanda zvikuru.
Machakaira anoti zvisinei kuti musarudzo muchave nemapato anokwikwidza akawanda, zvakakosha kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera mune zvematongerwo enyika uye vasinganyore kana kutepfenyura zvinhu zvinokurudzira kutukana, kupokana kana kuvengana munyika.
Vatapi venhau ngavaregere kuita ivo fanika ndivo wari munhandare wari kutamba bhora racho asi kuti ngavaite sevamwe vakagara vari kuona mutambo uchitambwa vachitsanangura kuti mutambo uri kutambwa sei nekuti makore akapfuura aya tinoona vatapiwe nhau vachibva vaita kupinda mukati chaimo kukanganisa basa iri kuti rifambe zvakanaka zvinonzi pane munhu anouya achizochema pamene pasiyiwa kuchema kupfuura varakasiyirwa kwete izvozvo taramba kukanganisa
mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vanoti zvakakosha kuti mapepa naone nefenyuro kunyanya dzehurumende zvizivise veruzhinji nezvemapato aya pamwe nemagwaro awo ane zvivimbiso zvezvaanotarisira kuita kana akakunda musarudzo kuitira kuti vanhu vagokwanisa kuita sarudzo yavo neungwaru
vatape nhau vanofanirwa kuburitsa zvese zvinotaurwa kana zvinoitwa nemapato ezvematongero enyika pasina kusarudza zvakare pasina kuketa keta kuti ndezvipi zvingabuda ndezvipi zvisingabuda zvatinoti censorship ngavangoburitsa zvese zvinotarisirwa zvakare zvichiburitswa mukuenzaniswa kwemapato ese ezvematongero enyika whether ndiri kutonga kana kuti ndiri muopposition
vamwe vanhu kunyanya vemapato anopikisa vanowanzochema-chema nerekuti mapepanhau nenhepfenyuro kunyanya dzehurumende zvinobudisa nhau dzakarerekera kudivi rebato rezanup f mumazuva mashomo apfuura munyori mubazi rekuburitswa kwemashoko vageorge charamba vakaudza bepanhau rehurumende rechronicle kuti panguva yesarudzo zimbabwe electoral commission ndiyo inenge ine masimba ekuongorora kuti vatapi venhau vanenge vachiita mabasa avo nemazvo here kwakatariswa nyaya dzine chekuita nesarudzo mutauriri webato renational people's party vajefferson chitando vanoti vanoshushikana nenyaya yekuti mapepanhau nenhepfenyuro zvehurumende zvichiri zvakarerekera kudivi rebato rezanu p f
mukatarisa zviri kuitwa nezbc kunawo mapepa ose ayo anowana mari kubva kuhurumende anoita sokuti ari kubudisa mapato anopikisa asi mukada kunatsoongorora zvakakwana ndezvokuti nyaya dzinobuda ipapo zvinenge zviri zvokutukirira nokusora mapato anopikisa kana zvobuda zviri zvekuzanup zvinobuda sokuti zvinhu zvakadonha kubva kudenga zvinhu zvakanaka zvinhu zvakanakira vana vezimbabwe zvese mutserendende zviri kuitika ikoko
mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare theo machikwana anoti anotsigira maonero ekuti panguva yesarudzo vatapi venhau vanofanirwa kuita basa ravo nenzira inoita kuti veruzhinji vazive zvinhu zvine udzamu kwete kupedza nguva vachitaura zvinhu zvisinganyanyobatsira vanhu zvakadai seuwandu hwevanhu vanenge vaenda kumisangano yekutsvaga rutsigiro yemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana
ndinozviziva zvangu kuti nyaya dzekutarisa kuti kurani kwanhingi kwauya vanhu vangani inyaya dzinove dziri public interest asi ndinofungidzira kuti chakanyanyanya kukosha ezvinozvi ndechekuti vemedia vanyatsotarisa atinoti maissues pachirungu kuti ngana vari kuti tichaunza budiriro kunyika nezvinhu zvakadai 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 pane kutingeti tichitarisa nyaya dzekuti kurali kwauya vanhu vangani hakuna kuzouya vanhu here kana kuti zvii ndekuti ezvinozvi chatakanyotasana nacho mazimbabwens ndechekuti toda kuziva kuti ndiani chaiye 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 achatibvisa kuijipita achitiendesa kucanaan
pari zvino dare reparamende riri mushishi yekuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo izvo zvinonzi nevamwe zvichabatsira pakuita kuti mapepanhau nenhepfenyuro zvishande zvisina divira zvakarerekera ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
sangano rinoona nezvekukwegura kwevanhu munyika renational age network zimbabwe nhasi riri kucherechedza zuva reutano pasi rose reworld health day zuva iri rinocherechedzwa musi wa7 kubvumbi pasi rose asi sangano iri rakatsarudza kurecherechedza muzimbabwe musi wa13 kubvumbi kumahofisi esangano reworld health organization kana kuti who ari kunewlands muharare mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vamak chikanza vanoti vachatorawo mukana wekucherechedza zuva iri vachiparura gwaro rakanangana neutano hwevanhu vakwegura uye kupemberera kusvitsa makore makumi manomwe kwesangano reworld health organization ngatinzwei hurukuro yataita navachikanza
nhasi tiri kuongorora zuva reutano nechirungu world health organization Siro yuzu wa rinongorwa paspose mswa 7 April. Asise Zimbabwe taka wana shaka kodera kufitiru ongorwe nasi. Uye oje tine urongwa watanga tichita wekua nduzira utano wewanu wakwengula. Saka tine umbiro raka gadzirwa. Neku burikiza kwe kushanda fataka ita munyika zineita ina maafrika. Ane chirongwa chakaitichio better health for all the people in Africa. Chicho chai with support kwa ne DFID, ne Age International. Chakaitwa munyika ina maafrika, dzinotidzo Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe ne Mozambique. Taida kuona kuti mando za tinga vandu zire utano ewa kwegura na zuma Afrika ndezipi. Shure kukudaro shu, taka bataona shaka kosha isho kuti tiite yo inonzi National Health and Aging Strategy. Nomu Zimbabwe takuiti National Health and Aging Strategy. Saka kwa rero rero ndori kuparuwa nasi. Shaba shasangana one kuti chinangwa chongororo ye utano ye gorerino. The passports. Icho chakanangana ne URCR kuti universal access to healthcare. Tichitarisa vanhu vakwegura vanga vakasiiwa kumashure. Chero mukatarisa mavakirwo akaitwa maclinics edu, zvipatara zvedu. Zvinoita kuti vanhu vakwegura vasasununguke kuenda kunobatsirwa ikoko.
Ndevapi vari kutarisirwa kunge vari pagungano renyu kana pazuva rekucherechedza zuva reutano pasi rose?
Tine mapato akasiyana siyana ya hurumende, tine mapato ya United Nations akasiyana siyana zvekare, tine vari kushanda nevanhu ma NGOs ariko, tine vefundo ma academics varikozve, tine vemachurch uye tine vakwegura vacho nokuti izuva rakakosha kwavari.
Vamwe vangada kuvhunza vachikanza kuti sei matarisa vakwegura chete.
Isusu mubatanidzwa wedu. Unotarisa munhu wose tinotevedzera iyoyo yatinoti life cycle approach. Nekuti iyeye watiri kutaura akwegura ane makore makumi matanhatu. Ndiye mumwe chete akanga aine makore mashanu. Saka zvinomubata-bata zvimwe zvizhinji zvachona zvinhu zvakaitika kana kuti zvisina kuitika paaikura. Tangonanga hedu kwavari nokuti vanhu vanga vasinganyanyotarisirwa. Saka tarisa tinoona zvirongwa zvakawanda zvakanangana nezvirema. Kune zvirongwa zvakawanda zvakanangana nevana. Asi vakwegura kazhinji kachona vanhu havafunge nezvazvo. Nokuti ivo vakwegura vacho nguva dzavo dzose vanopedza vachifunga nezvevamwe vanhu.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reThe National Age Network of Zimbabwe vaMark Chikanza vari parunari muHarare neStudio 7. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mamwe maseneta maviri ekuAmerica akanga ari kuZimbabwe mazuva mashoma adarika akasimudza nyaya yeZimbabwe nezuro apo paibvunzurudzwa mumwe anoda kutora chigaro chemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti Secretary of State. Sangano rinoona nezvekukwegura kwevanhu munyika reNational Age Network Zimbabwe nasi riri kucherechedza zuva reutano pasi rose reWorld Health Day rakanangana nevakwegura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare manhero ano apo tichakupai dzimwe nhau na 7 PM. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo.